edwi inobatanidza maungano kana kuti madiaspora organizations ari munyika dzakasiyana siyana, atinoti maapex associations kana kuti macountry associations. Zvinoreva sekuti ngatiti United States kunogona kuva nemapoka akawanda asi osanganira pamwe chete. Kare vanga vaine Zimbabwe Diaspora Network North America. Kuno kuUnited Kingdom kune Zimbabwe Diaspora Network UK. Inosanganisira mamwe mapoka akaita seZimbabwe Diaspora Youth Alliance ine over 900 mahealth professionals. Yozoitawo vamwewo zvakare maacademics vanobatanawo nemaunivhesiti ari kumusha. Kwozotiwo pane mamwe mapoka atiri kuvaka iko zvine izvi kune dzimwe nzvimbo dzanga dzisati dzava nemaapex associations sekusouth Africa. Tinotova nemusangano umwe watinawo mangwana wekuti tinzwe humbo hungapiwa nevagari vekusouth Africa maZimbabweans vachipawo pfungwa dzavo pamusoro pepolisi kana bumbiro rinobatanidza government yekumusha nevari outside madiasporas.
Tichitarisa iro sangano renyu zvariri mubatanidzwa wemasangano, zvii zvikuru zvarinenge richitarisirwa kuita, zvinganzi zviri kukundikana kuitwa nemasangano madika?
Chikuru chiripo ndechekuti munoona kana ukaenda ukangomira uri mumwe chete utinokumbira pane chimwe chinhu chinokunetsa iwe semugari wekunze, kashoma kuti uwane vanhu vangakuteerera vakawanda. Asi mukaungana mukaenda makarongeka, inzwi renyu rinodiniwo? Rinobva ranzwika zvakajeka. Uyewo zvamunoita ndezvekuti hamungoendi mune simba remunhu mumwe chete, asi munoenda mune simba revanhu vakawanda nenjere dzakawanda, nokuti munenge mune maprofessionals mune vanhu vakasiyana siyana. Saka kubatana kwenyu kunoitawo futi kuti nyangwe nezvamunoda kuti muitire nyika zvikumukumuke, zvangoti yatingati pachirungu you scale up your operations.
Zvii zvimwe zvezvinhu zviri kushandwawo nesangano renyu kugadzirisira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika?
Chimwe chikuru chatiri kuita iko zvino izvi tine mukana wokuti vetapedza pakupera kwaSeptemba tichienda kana kuti mumavhiki ekutanga emuna October, ndo nyaya yerevision yeZimbabwe Diaspora Policy yaibatwa adopted muna 2016. Zvino kwapera makore mashanu yakufanira kuti ichionekwa kuti ichiri kuita basa rainotarisirwa here kuti iite mazuva ano. Chikuru chimwe chiripo inyaya yekuti vanhu vari kunze kwenyika vaitoparticipate muvoting, diaspora vote. Saka ndeimwe nyaya zvikuru iri kutsviriridza pakuti vanhu vari kushingaira kuti dai vawanawo mukana wavo raiti yavo iyoyo iri muconstitution kuti vakwanisewo kuti vavhote vari kwavari.
Dr. Matsvai, zvii zvamungataura kuti zvakasimbisa sangano renyu?
Chakanyanya kusimbisa sangano redu nderekuti tinonzwisisa kuti vanhu vedu vane kapasiti yakakura chaizvo. Saka zvatinofanira kuti tiite ndezvekuti tiite yatingakoti pachirungu kuwanesi maskills aya anevanhu. Uyewo pfungwa yedu yakuti our underpinning philosophy inoti tine simba kana tikadini tikakwanisa kunyatsocherechedza kukwanisa kunoita nhengo dzedu, nechirungu tikangoti we are at our best when we play to the strengths of our members.
Vanenge vachida kunzwa nezvesangano renyu reZimbabwe Diaspora Nation Building Initiative vanokubatai sei?
Vanoda kunzwa nezvemusangano wedu iwewe Diaspora Apex Association iyi vanogona kuenda pawebsite inoti www.zdnbi.com. Uyewo vanenge vachida kunyora iri email vanogona kunyora vachishandisa yakanzi info@zdnbi.com. Ini ndinobatikawo paorganizational email inoti paulmatsvai@zdnbi.com. vanenge vazodawo kutumirawo kana iri text pari zvino ndinobatwa panhamba dzinoti 4478175347445 kungoti pane vamwe vanenge vazodawo kuti vadini vanyatsonzwisisa vagokwanisawo kupa zvavangapa zvingatibatsira kuti boka redu riende mberi chaizvo zvakanaka.